Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 31 2017. Makateerera Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kusagadzikana kuri muzano PF uko kuri kukonzerwa nekukwegura kwava Mugabe koita kuti mubato iri muite zinyekenyeke. MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai inotiri kutarisira kudzoswa kwemidziyo yayo yakatorwa nechikonzi svondo rapera sezvo izvi zvakaitwa zvisiri pamutemo. Vechidiki vari muchirongwa cheWashington Mandela Fellowship vopeta chirongwa chavo pamusangano mukuru uri kuitirwa muWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vanasoro jena vemunyika dzemuAfrica vari kukurudzirwa kuti vazeye nyaya yekuti ndiani achatora chigaro chava Mugabe kana vasiya basa, nekuti kusadaro zvinogona kupinza Zimbabwe nenyika dzakaipoteredza mumatambudziko makukutu. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vachitsigirwa nezanu PF Youth League varikurudzira vaMugabe kuti vadome munhu anozotora chigaro chavo kana vasiya basa. Asi nyaya yekuti izvoitwa sei yave gangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu. Pari zvino mabhiza ari pamberi anonzi ndemwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuchikwata chinonzi Team Lacoste uye gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekeramai avanonzi vari kutsigirwa nechikwata cheG40. Mutedzeri wemunyori munyaya dzezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti vari kushamisika kuti vanhu vasiri mubato ravo vanodei pahuku yemweni sezvo zvakajeka kuti mumwe mutungamiri anosarudzwa sei kana vaMugabe vachinge vasiya chigaro.
Pfumbure redu romutemo rezanu PF rakajeka zvikuru, rinotaura iro kuti pamakore 5 ega ega panofanira kuitwa Congress. PaCongress iyoyo ndo panosarudzwa mukuru weparty, president weparty. Asi kana pakaitika vacancy 5 years zvisati zvasvika, panoitwa inonzi special congress.
Asi vaimbotungamira bato rinopikisa reZimbabwe Union of Democrats vari murwiri wehondo yerusununguko amai Margaret Dongo vanoti hazvina kujeka uye nyaya iyi inofanira kuzeiwa nyika isati yaita zinyekenyeke. Amai Dongo vativo chinoziva ivhu kuti mwana wembeva anorwara, nekudaro vanhu vanofanira kubata mazwi kana amai Mugabe vachitaura.
So I think people have to respect the Grace, both coming from Grace and from Honga Guzia, the old game rumors. And I could talk with you for one, but guys, we need a successor.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe muzvinafundo Eldred Masunungure vanotiwo chinonetsa kugadzirisa nyaya iyi inyaya yekuti bato rezanu PF rinenge muzerere.
What is going on in Zanu PF? Zvakafanana ne the swing here pendulum swing from one end to another. You know, in the past few months, pendulum, you know, younger iri ku Team Lacoste. In the last year, you know, few days, we can see the pendulum swinging back to G40.
VaMasunungure vanotiwo chapa kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo inyaya yekupinzwa kwavasekera mai mudariro nevari kudivi reG40.
Iko zvino tava mu process, I think that it fast track the transition, you know, succession transition, you know, anticipating with the President Mugabe, you know, will in the, you know, near and medium term, surrender position of party and state president, then this person, who appears to be from G40, and I think the Minister of Defense appears to me, Sebunge is the most likely candidate.
Asi dambudziko iri ringapedzwe sei chaizvo nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachishanda neCrisis in Zimbabwe Coalition vajoi mabenge vanoti vamwe vanasorojena vemuAfrica vanofanira kuita dare navamugabe sezvo kusagadzikana kweZimbabwe kuchikanganisawo nyika dzakavakidzana nayo.
Varipo muno pasi rino iri muAfrica vanozivikanwa kuti vakataura navamugabe vanogona kuteererwa. Ivo vandeki tinoziva zvakare kuti mukatarisa zvakafanana navana vakaunda kuZambia evana Mujoma wakanana pohamba vanhu vachitaurwa navo zvinogona kubatsira.
Asi vamasunungure vati munhu akaita Savatavo Mbeki haana chaangabatsire nacho Zimbabwe, nyika yake yeSouth Africa uye bato rake reANC riri kubvira moto pari zvino.
No, I don't think Mbeki was vanhu vanenge vaine pfungwa dzaka dzakawanda wanda, but Mbeki, if he needs to be helpful, guide helpful in the ANC, which is the state name problem.
Batore ZANU-PF rakaita Congress muna 2014 rikati vamugabe ndo vachamirira bato iri musarudzo dzegore rinouya, kunyange hazvo vanenge vave nemakore makumi mapfumbamwe nemana. Vamugabe vanotiwo kunyange hazvo paine vamwe vari kuda kuvagara nhaka vachakasimba, kunyange hazvo vachimborwarawo pano neapo semunhu wose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
MDC inotungamirwa navamogentsvangirai inoti yave kutarisira kudzoserwa midziyo yayo yakatorwa nechikonzi nemusi wechishanu svondo rapera mushure mekuita musangano nemagweta ari kumirira muzvare Sali Dura avanonzi havana kubhadharwa nebato iri panguva yavairi shandira. Munyori mukuru weMDC Tiva Douglas Monzora vanoti sebato havana kumbobvira vakaona magwaro aibva kumagweta muzvare Dura ane chekuita nenyaya iyi. Muzvare Dura vari kumirirwa nemagweta ekambani yeSwanda Mawere. Vamonzora vanoti midziyo yebato ravo yakatorwa nechikonzi chedare inokosha mari inodarika mazana matatu ezviuru zvemadhora, uye vanoona sekunge danho iri rakatorwa nechinangwa chekunyadzisa mutungamiri wavo vatsvangirai, pamwewo nekukanganisa nhaurirano dzekuumba mushandira pamwe nemamwe mapata anopikisa hurumende. Studio 7 yaedza kunzwa kubva kudivi remagweta eSwanda Mawere, asi mumwe wemagweta anonzi ari kufambisa nyaya iyi vaAlec Muza vati havana mvume yekutaura nezvenyaya iyi nevatori venhau kubva kune vavari kumirira. Ngatinzwe hurukuro yataita navamonzora pamusoro penyaya iyi.
Tataura nemagweta anomiririra Mrs. Sali Dura vanonzi ivo watine chikwereti navo. Tikaonesana nemagweta iwayo kuti hatina kubvira tamboona kana magwaro akabva kwavari. Mrs. Dura vakaenda naTendai Biti, pakabuda Biti naMangoma muMDC. Vakabva vangoendawo ikoko, wanga uri member of staff ikoko, isu hatina chatachidyira navo. Saka tawirirana kuti zvinhu zveMDC zvinofanira kudzoserwa mangwana chaiwo before 11 o'clock mangwana. Zvinofanira kunge zvadzoswa. Kana zvisina kudaro, taakuenda kumatare edzimhosva kuti zvinhu izvozvo zvidzoserwe. Chikonzi ichocho tataura nacho, tataura nemagweta acho. Magweta acho ari kubvumirana nesu kuti zvakatorwa zvisiri pamutemo. Chatinoziva ndechekuti ibhindauko rekuda kunyadzisa vatsvangirai. Saka tinoda kuti isusu vanhu vedu vazive kuti musangano wavo uripo.
Asi kavamonzora zvinonziwo nevamwe imi manga muchisingatevere nyaya iyoyi kana kuti mamusingaitore kuita serious pamaiudzwa nezvenyaya yechikwereti chemari iyoyi.
Haisimbori nyaya yakanga iri serious. Nyaya yakanga iripo yanga iri ya anonzi Twende Tshone, anga ari director general weMDC. Asi takazoziva kuti pasi penyaya iyoyi ndopa paine nyaya dzaana Sali iva. Saka takatisingaizive kuti iriko. Atambo kila tapio mapepa ya kuti kune nye yakadai. Na yaka paipai ni nye iyo, chitane yaka katu isa chitaka ito wapari nye zana shonezi.
Saka zamaka zuzi wakuti pani nye iyo hii ya iyo muzare salidura. Jii zamaka zeita ose bato kuti mungu gadiris.
Katora ni magweta iwa au, tikaone sana na au magweta iwa au kuti zawaka ita asipa mutemo. Kada vanhu vaine chikwereti pakati pavo as private citizens hazvinei neriot police izvozvo.
Vanga vari munyori mukuru weMDC Tiva Douglas Monzora vari parunhare muHarare neStudio 7. Chirongwa chekanzuri yeHarare chekugadzira magetsi pashandiswa marara nemvura yemasuweji mumusha wembare chiri kutambirwa zvakanaka nevagari vemunzvimbo iyi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumbare vaHilary Joa vanoti chirongwa chekugadzira magetsi chichiri kuvawanisawo mabasa izvo zvoita kuti vakwanise kuchengeta mhuri dzavo.
Ndakatanga kushanda panapa October 2015. From there zviri kundibatsirawo pakuti ndiri kuwana kurarama uyezve chinhu chinondifadza kuti project iyi kushanda kwayo icha benefita isusu sevagari vemuno mumbare. Whatever basa tinenge tinaro magetsi tichawanawo kubva ipapa, saka chinhu chatinofarira sezvo satambozvionawo muno mumbare.
Izvi zvatsigirwawo navatonderaitawo nezvi vatiwo pamusoro pekuva nemabasa. Kugadzirwa kwemagetsi nenzira yakadai kuchabatsirawo kuchenesa musha wembare, izvo zvinozodzivirira zvirwere zvemanyoka zvakaita sekolera netyphoid.
Tinokuti project inei kundibatsira pakuti mhuri yangu iri kwanisa kuraramba pakushanda kwandiri kuita panapa, plus mucommunity vachabhenefitawo electricity magetsi kubva kubiogas ichiproduswa necabbage chasinge chibva mumusika nesuwa chasinge chibva mucommunity. Saka this project ine biogas iri kutibatsira zvikuru ende chatoramba chitibatsira kusvika until zveupenyu hwese.
Nyanzvi mune zvemagetsi vachishanda kuHarare City Council vaCalvin Chigariro vanoti chirongwa chekubika magetsi kubva mutsvina chichadzidzisa vagari vemumbare kuti marara ane mari. Vachigariro vatiwo kanzuri inenge ichitengesera magetsi aichabika yao kambani inoona nezvemoto yezesa.
Neproject ichakwanisa kuratidza vagari vemumbare kuti marara atori mari. Tinogona kushandisa marara kugadzira magetsi. Sote chimwe inkareja wana munhanda kuti vasarare sesadzara sara chiro padyiwa kana makanda angava mabhanana angava emengo ese wayo tinomashandisa kugadzira magetsi. Magetsi aya haasi kuzoafekta mabhizi agara achibatirwa nevanhu because magetsi atichingotengesana between Kanzuri nezesa.
Vachigariro vanoti chirongwa chekumbare ichi ndochekutanga kanzuri ichishandisa marara mukubika magetsi. Chirongwa ichi chinotarisirwa kubudisa magetsi anosvika 100 kilovolts amps kutanga kwagunyana. Vachigariro vanoti kanzuri ine urongwa hwekubika magetsi munzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira kupomona uko kunorasirwa marara emuguta reHarare. Chirongwa chebiogas chiri kubatsirwa nemari yakabva kusangano reEuropean Union. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9 AM pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto yeAmerica pamwe nehurumende yeSomalia vanoti kurwisa nemuchadenga kwakaitika nemusi wesvondo kwakakwanisa kuuraya mumwe mukuru wechikwara chinopfurikidza mweru cheAl-Shabaab. Vanoona nezvekuchengetedzwa kweSomalia vasina kuda kudongwa nemazita vakazivisa kuti akaurayiwa ndi Ali Mohamed Hussein uyo aishanda sagavhuna weAl-Shabaab muMogadishu uye ari mumwe wevanhu vaitaurisa zvikuru muchikwata ichi. Kupotika pamwe nekurira kwepfuti kwanzwi kwamuguta guru reAfghanistan nhasi. Vakuru vakuru vanoti munhu anga akazviteya nemabhambu arwisa muzinda weIraq uye kurira kwepfuti kwanzwi kwamushure mezvo nechemumisha iri pakati peKabul. Mumwe mukuru mukuru audza sangano renhaure France kuti vanhuwo zvavo vave kuburiswa kubva munzvimbo iyi. Kunyanga hazvo Zimbabwe ichiverengwa pane dzimwe nyika dziri kukwanisa kurwisa HIV AIDS pamwe nekupadzidziso pamusoro pekudzivirira zvirwere zvepabonde uye kuronga mhuri, vamwe vechidiki vanoti zvakavaomera uye zvakaomera vakawanda vavo kuti vade kuongororwa ropa ravo, kurapwa zvirwere zvepabonde kana kutsvaga zvekudzivirira zvirwere izvi. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano weAdolescent Sexual and Reproductive Health Dialogue wakaitwa muBulawayo nguva pfupi yapfuura nesangano reCommunity Working Group on Health nevamwe vechidiki wekuziya kuongororwa ropa, kutsvaga ruzivo rwekuronga mhuri pamwe nerwekuzvidzivirira kwevechidiki kubva kuzvirwere zvepabonde. Mumwe mukomana anodangozikanwa nezita rekuti Everson nemumwe wevechidiki vari muBulawayo vanodzidzisa vamwe nezveHIV AIDS kuronga mhuri pamwe nekudzivirira zvirwere zvepabonde. Everson anoti nyaya yekuti muzvipatara nemumakirinika muna ana mukoti vakakwana ndeimwe inoita kuti vechidiki vakawanda vatadze kuongororwa ropa ravo, kutsvaga ruzivo rwekuronga mhuri pamwe nerwekuzvidzivirira kubva kuzvirwere zvepabonde.
Maclinics are understaffed and then my nurses have to cover much. It is akawanda wanda ari one anofanira kuatenda munhu weTB oatenda munhu wemalaria panozosvika kwandiri inini muyouth ane frustrated kuti azoteerera nyazoteerera zvandoda kuexpressa cause ndarumwa apa ne STI kuti ndizvo nyazosvika pa kuti ndarumwa ne STI ande ndapota neuko. So that contributes to nurses not being friendly to young people. So zvandofunga kuti if it's possible as my PhD caters akatrainwa kuti tobetserawo panyaya dzeadolescent sexual reproductive health, toendawo kumakliniki ikoko tonovolontia kubetsera kuti aisusu totaura nemayouth.
Everson anotiwo vechidiki vanotya kubuda pachena panyaya dzine chekuita nezvepabonde nekuda kwekuti vanonyara kutaura nevanhu vanenge vari kumakiriniki kana dzimwe nzvimbo dzavanogona kuongororwa ropa ravo kana kuwana ruzivo rwekuronga mhuri pamwe nerwekuzvidzivirira kubva kuzvirwere zvepabonde.
So vane that motherly love kuti wazokuona warumwa neSTI anorwadziwa kuti ko mwana wangu wazviitirei. Ivo pache zvavo vanenge vachiedza kutibatsira vachitida sevana vavo, asi isusu techizviona nemwewo nzira kuti hai vari kutivenga.
Mumwe musikana wechidiki muzvare Natasha Shoko vanobvumirana nemaonero aya vachiti vechidiki vanoona ana mukoti vakawanda sevanhu vanovasarura vasingakwanisi kuvanzwisisa kunyanya panyaya dzine chekuita nezvedzidziso yekuzvidzivirira zvirwere zvepabonde kana kuronga mhuri.
Hongu ma youth friendly corners ariko but haaratidzi youth friendly wachona. Unokwanisa kuti ukaenda uchida dzongoni ngobatwa nezvirwere zvepabonde zviriko mazuva ano, asi ukaenda unokwanisa kunoona pane manesi echikuru but haasi youth friendly. Vanotanga kuti kuvhundutsira chero kuti uve open nyatsotaurawo zvaunenge zvichikunetsa HIV iyo ine AIDS ukwanise kutaura because vanhu vachona vanenge vaka rova maserious zvekuti dzimwe nguva ka vanogona kushedzera zvekuti vanhu vanenge vari around vanogona kukonzwa, saka zvinobva zvatityisa kuti tiende ikoko. Saka tinenge tichida kuti izvoni vanenge varipo manesi yechikuru adzidziswe kuvawo friendly kuti womunhu kana ukaenda une dambudziko rako unonyatsotaura uri free usingatyi kujajiwa kana kudii.
Bawatson Chiwambo ndemumwe zvemukomana wechidiki anoitawo zvekudzidzisa vamwe vezera rake nezveHIV AIDS. Vachiwambo vanoti mutemo wekuti vechidiki vari pasi pemakore 16 havakwanise kuenda kuzvipatara kana makiriniki vari vega unokanganisa vechidiki munyaya dzekurwisa HIV AIDS nezvimwe zvirwere zvepabonde uye kusimudzira ruzivo rwekuronga mhuri. Mumwe wechidiki anoita zvekurwira kodzero dzevechidiki muzvare Betha Nyoni vanobvumawo kuti mutemo uyu unokanganisa vechidiki. Murongi wemabasa nesangano Community Working Group on Health vamongi kumalo vanoti zvakakosha kuti veruzhinji kunyanya vechidiki pachavo vazeene zvenyaya iyi senzira yekupedza matambudziko avanosangana nawo panyaya dzine chekuita nezvedzidziso yekudzivirira zvirwere zvepabonde kana kuronga mhuri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishala.
Vechidiki vekunyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica vanosvika chiuru chimwe chete kusanganisira 60 vanobva kuZimbabwe vaungana muWashington DC nhasi pamusangano wekupedzisa chirongwa chavo cheMandela Washington Fellowship. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 anotipa nyaya iye.
Musangano weMandela Washington Fellowship Summit uyu wavhurwa zviri pamutemo nhasi navaMark Taplin, avo vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori wedzidzo mubazi rezvekutyidzana kweAmerica nedzimwe nyika State Department. VaTaplin vakorokotedza vechidiki ava nekupedza zvidzidzo zvavo mumasvondo 6 vari muAmerica vachiti vane chivimbo chekuti vachashandisa ruzivo rwavawana kusimudzira nyika dzavo. VaTaplin avo vakambogara munyika dzemuAfrica dzakasiyana-siyana dzinosanganisira Zimbabwe vakurudzirawo vechidiki ava kuti vatevere gwara revaimbova mutungamiri weSouth Africa vaNelson Mandela reutungamiri hwejekerere uye hune udzamu. Vachitaurawo pamusangano uyu vaWade Warren, avo vakafanobata chigaro chemukuru mukuru weUS Agency for International Development, vatsinirawo mashoko avaTaplin.
When you get home, you're going to have a chance to take what you've learned and pair it with what you already know to build something new.
Kana madzokera kunyika dzenyu, musanganise zvamadzidza pasi pechirongwa ichi neruzivo rwamagara muinarwo kubatsira veruzhinji. Izvi zvakakosha zvikuru nekuti Africa iri kuchinja zvikuru.
Vakambova gurukota rezvekutyidzana kweAmerica nedzimwe nyika muzvare Condoleezza Rice vatumirawo mashoko averengwa pamusangano uyu vachidada nevechidiki ava uye vachivakurudzira kuti vashande nesimba mukusimudzira nyika dzavo.
Greetings and congratulations to all the winners of the Mandela Washington Fellowship.
Makurukoto kwamuri mese nekupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship. Pamuchadzokera kunyika dzenyu, ndinovimba muchashandisa zvamadzidza muchitevera gwara rava Nelson Mandela, avo vanova gamba rangu.
Murwiri wekodzero dzevanhu vadzikamaibere vanoti vechidiki vemuZimbabwe vanofanirwa kubatana pakutsvaga mazano ekuburisa nyika mumadhaka airi.
Hakuna munhu anonzi iye anyanya kuita mudiki. Munhu wese zvakakosha kuti pfungwa dzake dziiswe mupoto yekubika runyararo kana kubika upfumi hwenyika.
Vabere vanoti vadzidza zvakawanda pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship ichi, izvo zvichavabatsira pakuita basa ravo nemazvo kana vadzokera kuZimbabwe nemusi wechina. Musangano uyu uri kuenderera mberi mangwana uye uchapera nemusi wechitatu, apo vanyarikani vanosanganisira Senator Chris Coons vekuDelaware vachavhara musangano uyu. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tungamiri Nkomo.
Munhau dzemitambo, kwakave nekufara pamwe nekuchema apo zvikwata zvemuHarare zvakadzoka kunoshandisa zvakare nhandare yerufaro mukupera kwesvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Vakanyanyofara nekudzoka mumusha wavo wemadzinza ndeve mumhuri yeDynamos, avo vakarova triangle 2-1 ndokutora mapoints ese matatu ayo avasiya vari pakasimba kwatambwa mitambo gumi nemipfumbamwe. Chikwata ichi chakadadisa chaunga chakauya kuzopemberera kubatana zvekare kwechikwata chavo nenhandare yavo nekudambura mashuga shuga boys nezvibodzwa zvakabva kuna Tawanda Macheka na Ocean Mushure. Nanhasi vatevere vechikwata ichi vari kupemberera zvese mapoints matatu avakatora pamwe nekudzoka kwavo murufaro stadium. Mumwe wavo vari vaGeorge Makumbe.
Ah, nasi ndikufara zvisingaite mukomo wangu. Rufaro yanga ine makore akawana isingashandiswe, but nasi dimba radzoka medu mumpare. Saka nasi ndikufara zvisingaita fuma netsoka nogara matapika. Saka nokufamba netsoka ndiye am ground zvino hangu bora team na team yangu. Dimbare bora!
Ah, si mutambi wetriangle, Simba Makoni ari kuchema neuswa hutsva hwakaiswa murufaro stadium. Achiti iye wakavatadzisa kutamba nhabvu yavo semazuva ese.
Taimaneja kuti tikwanise kutora 3 points pata mutambiro watotoita iwoha well played. Bora yange ichingotambwa zvakanaka, but pitch ndoyakwanisa kutikuwadza bodze yaestuba.
Kokonda uku kwakwidza Dynamos kusvika pachinzvimbo chechina nemapoints makumi matatu nematatu, mapoints mana pasi pechikwata chiri kutungamira chengezi Platinum Stars. Asi Dimbare ine mumwe mutambo waisati yatamba uyezve mamwe mapoints matatu ayakamirira kubva pamutambo wavo nechapungu uyo wakagumira panzira Dynamos yakatungamira 4-0. Asi zvinhu zviri kuramba zvishata mumusha weMagreen Machine eCapes United mushure mekunge makepekepe akarohwa 3-2 neHarare City murufaro stadium asi nemugovera. Chikwata chine mukombe weLeague ichi charamba chiri pachinhano chegumi nenhanhatu mugungano rezvikwata gumi nezvisere iri. Kunyange hazvo vakatarisana nekubuda muPremier Soccer League nenzvimbo yavari pari zvino. Mumwe mutevereri wechikwata ichi vachakunda mupereki vanoti makepekepe haana kwaanoenda vachiwedzera ivo kuti vane mukanawo zvekare wekutora mukombe weLeague uyu mwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iye zvino tokuendesai kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Panyaya yekuti vanhu vakawanda vonesekana nemashoko emudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, ayo vanoti ava kukonzera kusagadzikana muzano PF pamwe nemunyika yose. Vazhinji vepaFacebook page reVOA Shona vari kutaura zvakasiyana siyana. Tarwirei Chingu anoti, pakataura mai Mugabe pamusangano kuti iwe George simuka, ndakazvifarira nekuti murume iyeyi aionererwa. VaMugabe ngavataure achavatsiva, zvose izvi zvinodakadza anhuwe. Russell Nyarambi anoti, mothers ava vakaoma vakomana, hanzi akakakomana une zidumbu asi uri kakomana, ndibaba vemumwe munhu ivavo, pakaipa. Kane Mudenga anoti, voti vanhu vari kutambura asi tarisa kuzara kwavakaita. Apo vanga vari kutaura zvatakaona zvichiitika kumusangano wezano PF nemusi wemugovera kuchinoi. Last Makombe anoti, it's better nditambure ndiri munyika mangu pane kuita nhapwa kuSouth Africa. Pamberi navaMugabe ivhu takatora, but tichiri kungotaura nezvemabasa. Ivo varungu zvavairima vaienda kumabasa here? Aya ndiwo mashoko anga ari kutaurwa nevatsigiri veFacebook page reVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page reVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa makakatanwa ari kuitika muzano PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. kusagadzikana kuri muzano PF kwa kukonzerwa nekukwegura kwava Mugabe kwaita kuti mubato irimite zinyekenyeke. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gandhi natungamiri Nkomo.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mkela ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 31 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gandhi.
Lo ntungamile Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Into ekhona eyenzakala ebandleni lezanu iyadaniswa njalo ithaqisa igazi ngoba abantu bonke bakubona ukuthi uMgabe seluphele akasaboni nokuthi kwenzekani kuzo zonke inxa zonke.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe uqhubeke ephehla ingxabangxoza lokungezwani kubandla lezanu PF ngempela sonto emhlanganweni awenzele eChinoyi.
Into obotsana wakhangela isimo sakhona leso isimo leso wazibuza ukuthi khona really ngangcono ngime mpitshana ngikhangela umuntu kwenzakala ngoba okokuqala ngangidila le government of national unity le isongena umi finance minister engamaziyo.
Amathemba esivumelwano sosizo lwemali amabhanga eBotswana akwakumele ayiboleke abeZimbabwe ngomnyaka ka-2012 asechabalele.
Abasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship abavela emazweni achiyeneyo aseAfrika okugoqela abeZimbabwe abangamachumi ayisithupha baqala umhlangano wokugqiba izifundo zabo zamaviki ayisithupha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Unkosikazi Grace Mugabe uqhubeke ebangela ukunyakazela ebandleni lezanu PF ngempela sonto emhlanganweni owenziwe eChinoyi. Umgabe uthe umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo wethiswa icala lokuchaphaza imali yesikhwama seZimdef kalacala. Uphinde wathi unobhala webandla lezanu PF obona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla umnumzana Xavier Kasukwere laye kalacala alethweswayo elokufuna ukugenqula umongameli. UKasukwere wayesefuna ukuxotshwa ebandleni ngamalunga ebandla ayemethesa icala lokubumba amakomiti ebandla ngasese. Emhlanganweni lo obulenkulungwane lenkulungwane zabantu unkosikazi Mugabe usukumise isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba wamlaya okuyangisayo esithi yena ungumntwana wakhe. Konke lokhu kusenzakala umongameli Mugabe utshengiswe ngabomabonakude ezitshayela obukabhuha. Esethula amazwi akhe umongameli Mugabe oseleminyaka engamachumi ayithoba munwemunye lantathu uthe usaqinile njalo kayindawo esithi kulabo abafuna asuke esikhundleni abakhohlwe. Sixoxe lelunga ledalele Central Committee yeZanu PF umnumzana Chinga Dube owake wathwaliswa nzima ngamalunga ebandla lapho eze athi umongameli Mugabe kakhethe ozamelama.
Into ekhona eyenzakala ebandleni lezanu iyadaniswa njalo ithaqisa igazi ngoba abantu bonke bakubona ukuthi uMgabe seluphele akasaboni nokuthi kwenzekani kuzo zonke inxa zonke. Kodwa ke ulokhu esabambelele njalo ethembisa ukuthi uzoqhubeka ebusa noma engasaboni lutho. Uyatsho nokuthi uthi yena odokotela bamhlolisito zonke zomzimba bathola ukuthi zisasebenza yikho ke uzoqhubeka ebusa. Kodwa ke kumele sikutsho ukuthi abantu abasebenza naye bayakubona konke lokhu ukusilela kwakhe ngenxa yokuluphala. abanye bakhona ugoqela nonkosikazi wakhe sebeqalile ukuthi bayasho ukuthi hayi sokumele ukhethe umuntu ozokwelama ungalindi ukuthi kube ngabanye abantu abazokwenza ukukhuluma lokhu uGrace ngobe kubona ukuthi umyeni wakhe selidumele emashumpeni kodwa ke noma kunjalo okungabe kusethusa kakhulu ukuthi lona ibandla lezana useliqhekezeke phakathi kunabantu abathukuzelane induku emqubeni ukuthi noma nini nje bangagadlana kube kubi lokho ke kungenza ukuthi izwe laseZimbabwe ingene esimeni esibucayi esingenza ukuthi lingabe lisakwazi ukubuseka
nxa sikhangela abantu abafana loJonathan Moyo labo kaSukuwere ngeyiphi indima abayidlalayo kumbango lo wesikhundla sikamongameli Mgabe
uyababona bona la abafana obabetha amagama ngabafana abazazi ukuthi basase bancane uma kubhekwa ubudala nokuthi ngokwezikhundla ngobani abangamelama bayazazi ukuthi bakude le ebukhosini bokwelama uMgabe kodwa ngokuhlakanipha kwabo basebekubona ukuthi njengoba bengavumelani nalabo abazibona beseduze nenkathi yobukhosi ngcono bona bazibandakanye basondelelane nalabo abanye abanjengoGrace Mgabe abasondezwa ebukhosini ngomtshado hayi yibulunga noma yibudala kwezo umbusazwe yikho ke besebenzisa lokho baza kusebenzisa ngezinga eliphezulu okuzokwenza ukuthi abantu abanjengabo Mnangagwa akathi sebecabanga ukuthi induku sebeyibambile ibaphunyuke baye kuwabasha amangqeshana kuye ngena umuntu okade nganakanelwa loyo muntu uzodengene njalo empumputhe engaboni abantu abazawa bemlawula bebusa kodwa becathe ngemva kwakhe yibo bona laba bafana uJonathan labo kaSukuwere
mayuyu zulukandaba siyaxolisa lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula ezombusazwe sokusiba sobala ukuba abakugatsha lwezomvikela abasasekeli uMongameli Robert Mugabe kudaba lozamelama lokhu sekuthiya abanye abathi kungaqhamuka ukulwisana okwesabekayo phakathi kwabakubutho kungaqhubeka kungelasi sombululo kudaba lolu okwamanje ke kesizwe umnumzana Chingadube owake wathwaliswa nzima ngamalunga ebandla lapho eze ethi uMongameli Mugabe kakhethe ozamelama
kambe ngathi njengoba abantu bayizwa akulanto engingayitsho mina ngobabesengibuthe zidala
kodwa kobulawa esigabeni kuhamba njani ebandleni la
hhayi angaboni lito indaba zingakuqalisa amakampeni abantu bazi babonte ukuthi uhamba njani sokuqalisiwe ongazeqalisa ukuthi bakhulume nabantu owakhathezi usathule
kodwa okwenzakalayo ebandleni lingathini ngakho libona ungani yikuwakha yini kumbe ilibandla lizathwala nzima kukhetho luza
yabona abantu balombono oshiyeneyo abanye bangakubota ngenye indlela abe ngikubota ngenye indlela kodwa ke kunzima ukuthi utsho kunzima ukuthi umuntu atsho ukuthi okuyikho yikuphi lobo bona ukuthi into ezinjalo abantu abaziboni ngombono ofana
manje labana abasebesithi uxotsho ebandleni ngembono yakho sekuhamba njani khathesi
lokho phela ngabantu la uyabe kwi-idea yakhe kuyabe kwi-opinion more than anything not anything serious ukuthi umuntu lalo ulemvume yokukhuluma lokho akufunayo
Alo ke ngumnumzana Chingadube ilunga ledale le Central Committee yebandla lezanu PF njalo emela isigaba semakhokhova edale le parliament ube khuluma le studio 7 ekwabulawayo
Selichabalele ithemba lesivumelwano sosizo lwemali engangezigidi ezingamachumi ayisikhombisa i$70 million amabhanga akwele Botswana okwakumele ayeboleke abamabhizimosi beZimbabwe ngomnyaka ka-2012 kubika uMartin Ngwenya.
iZimbabwe kanye leBotswana zalobelana isivumelwano sokubolekalana imali engangezigidi ezingamachumi ayisikhombisa ukuze kuvuselelwe inhlangothi zomnotho weZimbabwe ezilokhu zilalamhlanje zidonsa kanzima. Isivumelwano lesi salotshwa ngomnyaka ka-2012 ngesikhathi iZimbabwe iphansi kukahulumende womanyano kwabunjwa ngamabandla athi amacele amabili awe-MDC ekhokhelwa umnumzana Washington Ncube lelikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai kanye leZANU-PF. Umphathi ntambo wezemali kusengumnumzana Tendai Biti. Ngaphansi kwalesi sivumelwano amabhanga eBotswana kwakumele anceda ukuba ubhizimusi eZimbabwe, uhulumende weBotswana yena abe nguye ozabhadala uma amabhizimusi bengehluleka ukubuyisela leyo mali. Kodwa amabhanga kukhanya aba madolo nzima engelaqiniso ukuthi kuza kwenzakalani ngemva kokhetho lweZimbabwe lomnyaka ka-2013. Omunye weZimbabwe obona ngezomumo womnotho uthi ukhetho lolu lwaguqula okuningi ngesivumelwano lesi.
Ngo-2013 usosibala ama-elections eZimbabwe atshintsha i-makeup of i-government, and I'm sure ukuthi uhulumente weBotswana wakhangela isimo sakhona leso, isimo leso wazibuza ukuthi khona really ngangcono ngime mbijana ngikhangele ukuthi kwenzakalana, ngoba okokuqala ngangidila le government of national unity le isongela umi-finance minister engamaziyo.
Uqhubekele njalo ethi kungena kohlobo lwemali yama-bond notes kwenza amathemba amancane ayisele ahle achabalala.
And then on top of that, Zimbabwe got to sell a new surrogate currency. Really, which country would want to offer a line of credit to cross-border trading? Where in the country is a surrogate currency which is not recognized by the country in Nigimash?
Ngaphansi kwesivumelwano abeBotswana labo abafuna ukusungula amabhizinisi kwele Zimbabwe babezathola usizo, kodwa imithetho efana lokunikeza amandla amaningi awamabhizinisi ezandleni zezwaneni zeZimbabwe owe-Indigenization and Economic Empowerment Act awuzange ubakhanye, wabenza abanyampa inhliziyo lokungethembi uhulumende walelo lizwe. IZimbabwe kubika kumele ithole usizo lwemali olufika amabhiliyoni amahlanu, i-5 billion, ukuvuselela inhlangothi esithilo zomnotho ukuze yenelise ukudala amathuba omsebenzi. Ngumathin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eSavron kwele Botswana.
Okuhlelo Live Talk lamhla sixoxa ngokuxokozela usebandleni leZANU-PF osekukhwezelwe ngamazwi kamongameli uNkosikazi Grace Mugabe angakhuluma emihlanganweni.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Uhulumende wele Peru ubikwa ephakathi kokuqoqa umhlangano wesiphangiphangi wabaphathintambo wabezobudlelwano lamanyamazwe omhlaba bemazweni asemhlubulweni we-Latin America ukuze bahlaziye ingxabangxoza esiqhamuke kwele Venezuela ngemva kwevoti yangesonto yokuvumela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso.
Ibutho lakwele Somalia limanyene lele Melika libikwa lenelise ukuhlasela indawo ephansi kwabalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo. Abeqembu le-Al-Shabaab izolo labulala amalwecatsha ambalwa okugoqela enye yenkokheli u-Ali Mohamed Hussein obelesithunzi sokuba ngusibalukhulu wesigodlo seMogadishu kuleli cele.
Udaba lomntwana ozelwe elegciwane lengculaza kwele South Africa laselinyamalala ngemva kokwelatshwa seluthokozise abanengi. Lumntwana ngowesithathu emhlabeni jikelele ukuba lezibonelo zokunyamalala kwegciwane leli useleminyaka eyisitshiyagalolunye. Leli gciwane licatshe phakathi kwamasotsha akhe omzimba kodwa lingamenzi lutho. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba eseJohannesburg.
Lo mntwana oseleminyaka esitshaka lulunye ezelwe uthole leli gciwane kunina ngesikhathi ezalwa ngo-2007. Uthe njengemva kwamaviki esishiyagalolunye ezelwe waphiwa amaphilisi asetshenziswa ngabalengculaza ama-anti-retroviral. Ngemva kwamaviki angamashumi amane, inhlolisiso yatshengisa ukuthi akaselalo igciwane lengculaza emzimbeni wakhe. Lokhu kwenza ukuthi odokotela bame kumupha amaphilisi la kanti usephile waze waba leminyaka esishiyagalolunye engaguli njalo igciwane lingatholakali emzimbeni wakhe. Embikweni awethule kwabezindaba, udokotela Ave Violari obona ngenhlelo zokwelatshwa kwabantwana enhlanganisweni ye-Perinal HIV Research Unit eJohannesburg eyiyo ekhokhela inhlolisiso yokwelatshwa kwalomntwana, uthi okwamanje basaphakathi kokucubungula ukuze bathole ngempela ukuthi kungabe kuyila maphilisi yini abangele ukunyamalala kwaleli gciwane. Udokotela Violari uthi ihlolisiso itshengisa ukuthi igciwane leli akusikho ukuthi seliphelile du kulomntwana, kodwa liyabonakala licashe phakathi kwamasotsha omzimba, kodwa alilamandla okuzalana loba ukubangela ukuthi lomntwana agule. Uthi inhlolisiso yabo khathesi ifuna ukubona ukuthi lokho kubangelwe ngamaphilisi kumbe ukuthi lomntwana yena ngemvelo yakhe ulamasotsha omzimba aqinileyo. Uthi-ke loba isimo salomntwana singakababi isiqiniseko sokuthi ingculaza iyelapheka ebantwaneni abasanda kuzalwa, lesi sehlakalo sibapha ithemba lokuthi uzagcina utholakala umuthi wokwelapha ingculaza. Isizalo seZimbabwe, uMnumzana Giyane Dube osanda kusungula inhlelo zokuxhasa abatsha empilweni, uthi lezi zindaba ezimnandi nxa kukhangelwa ukuhlukumezeka kwabantwana abazalwa belale gciwane.
Lezi kuyindaba ezinhle ukuthi sizwe ukuthi isandulela sengculaza ebantwaneni abangonanga lutho, abangazi lutho, batholakale kuyukuthi isimo sabo sesiyisimo esibalungele ukuthi baphile. This is the good news. It's great.
Esinye sizalo seZimbabwe, uMnumzana Dumisani Leah omqondisi wenhlanganiso ye-Phoenix Foundation of Zimbabwe uxwayisa izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingathi ngokuzwa lolu daba bese ziyekela amaphilisi njengoba odokotela besitsho ukuthi inhlolisiso nje engakabi lempumela ebambekayo.
Kungaba into enhle nxa kuyukuthi yinto esebenzayo, kodwa abasemaphilisini siyacela beqhubeke besemaphilisini size sibe lento ebambekayo ekhulunywe ngosiyazi ukuthi kahle kahle lo mkhuhlane usulapheka.
Abaningi-ke bancuma ngcithi zakwele South Africa ngokusebenza gadalala ekudingeni umuthi okelapha ingculaza. Khathesi le South Africa liphakathi kokuhlolisisa umuthi okutholakale ukuthi unciphisa amathuba okuthola igciwane lengculaza ngesilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Abasakhulayo abayinkulungwane eyodwa abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship abavela emazweni asezwekazi leAfrika achiyeneyo okugoqela abeZimbabwe abangamachumi ayisithupha bathe gwaqa eWashington DC khonapha eMelika namuhla emhlanganweni omkhulu wokugqiba uhlelo lwabo lwalonyaka. Womhlangano weMandela Washington Fellowship Summit lo uvulwe okusemthethweni ngosaphethe isikhundla sikaMphathi Ntambo wezemfundo lamasiko kugatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe. Holistic Department umnumzana Mark Teplin. UTeplin utshayele ihlombe abasakhulayo laba ngokugqiba izifundo zabo kumavika isithupha edluleyo esithi ulethemba bazosebenzisa ulwazi abalutholileyo ukuthuthukisa amazwe abo. UTeplin yena othe sowahlala emazweni asezwekazi leAfrika achiyeneyo agoqela eleZimbabwe ukhuthaze njalo abasakhulayo laba ukuthi balandele isibonelo sobukhokeli wobuqotho esabekwa ngowaba ngumongameli wele South Africa owakuqala onsundu umnumzana Nelson Mandela.
When you get home, you're going to have a chance to take what you've learned and pair it with what you already know to build something new.
Lingabuyela emazweni enu kumele lihlanganise elikufundileyo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship lolwazi elivele lilalo ukuthuthukisa impilo zikaZulu. Kuqakathekile lokho ngoba umumo kuzwekazi le-Afrika uyaguquka ngesiqubu.
Omunye waba kuhlelo lolu umnumzana Frederick Nkiwane utshele iStudio 7 emhlanganweni lo ukuthi kunengi yakufundileyo phansi kwalolu hlelo.
Kunamankampani esiwavakatshileyo kuthiwa ama-Fortune 500 adlula 15. I-example ngaba yi-UPS ethwala nje impahla zabantu. Inkampani leyana ine-revenue 60 billion. I-60 billion i-GDP yeZimbabwe ingena kakhulu. Kunkampani i-profit yabo i-GDP
yeZimbabwe.
Yikho lapho ubona khona ukuthi hayi umhlaba lo mkhulu and asifundile. Basifundisile ukuthi hayi bakhulu kwenziwa kanjani. Kunama-processes esiwafundileyo. One of the best ones esiyifundileyo bayithi i-Lean Six Sigma, where your process is 99.9995% accurate.
Umhlangano lo uyaqhubeka kusasa njalo uzagqitshwa ngolwesithathu iziphathamandla zeMelika ezigoqela uSenator Chris Coons, yena omela isigaba seDelaware kudale leSenate. Umongameli Donald Trump yena uvikwa engasoze abe khona kulumhlangano. Owasungula uhlelo lolu esangumongameli weMelika umnumzana Barack Obama wayevame ukuba khona emhlanganweni lo ukuze kwethula amazwi okuvala ekhuthaza njalo abasha laba ukuthi babe ngabakhokheli abaqotho.
Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ukukhasi le-VOA Ndebele ingcwethi kwezombusazwe yomnumzana Bhekilizwe Ndlovu lomnumzana Effort Nkomo okubandla lezanu PF baxoxa ngokuxokozela kubandla lezanu PF. Unkosikazi Grace Mugabe usethwalise nzima iziphathamandla zebandla leli abona ngani ziphikisana labasekela abanjengomnumzana Xavier Kasukwere lo mnumzana Professor Jonathan Moyo. Ababili laba kabafuni ukuthi umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa athathe isikhundla sikamongameli Robert Mugabe. Ake sizwe uNdlovu lo Nkomo bexoxa lolu daba. UNdlovu usungula lingxoxo.
Bengasizakala mpela babe ungangisiza nami ukuthi ngizwisise ukuthi abantu abalokhu bekuzanu bakhangeleleni phambili njengoba ikhanyasha nje indlwe.
Abantu sikhule okutheneyo, abanye sikwaziyo ukuthi nxa kulo hlupho ngekhaya kuba labadala abahlala phansi belulungise. Yikho esikwaziyo ngesintu sethu. Manje ukuthi sesiyizinto eziningi-ningi asisakwazi ukuthi kulungise kanjani.
I think kuyilizwe elihle lelo lijoye ukuthi lana lisakwazi ukuthi kulungise kanjani. Sinesiphandle ebesivele sikhala ngalokho okwenzakala ebandleni lezaluphefu kusinika ithemba uma lani liphakathi seliqala ukugomela lithi nalisakwazi ukuthi kulungise kanjani. Ikakhulu njengoba sibona unkosikazi uGrace kukhanya ngiyosegijima phambili selehlukene ama-overtelen asimela phayana, ibutho selimela phayana kulabafaction amabili konke lalokhu. Ubona kwakho bakunkomo ikusasa ikhona yini lapho ebanjeni leli lezanu?
Ya, ikusasa ikhona engikwaziyo ukuthi kulaba abantu nxa bele njongo ngesikhiwa bathi ku-create i-confusion deliberately. Ungaba ne-confusion umuntu uyabe kwazi ukuthi intshukuntshu yokuphuma kuphunywa njani and uyabe selungiseni omnye umuntu uyabe kwazi ngaleyo ndlela. Manje-ke unfortunately abanye bethu iminyaka esiminingi siphakathi kwalindima hayi asikujwayelanga lokho.
Alikujwayelanga lokho. Akukaze kwenzakale vele kuzami siyaqala ngathi ukubona. Yikho-ke mina ngibeke sobala mpela ukuthi thina esiphandle esivele sifisa ukuthi ngabe liyaphumula njengabadala kuyasijabulisa kakhulu ukuthi kwenzakala into entsha engathi size ekuthini khona ilizwe silithathe silifake ezandleni zabantu abalungileyo kwamanje.
Alo-ke ngumnumzana Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe obexoxa lomnumzana Effort Nkomo owebandla lezanu PF bebexoxa ke kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni.
Kwe zemidlalo lamhlanje sikhangele umdlalo wenguqu. Umqeqeshi weqembu leChickenin uRaman Gumbo uthi sokuyisikhathi sokukhetha indlovu ewele ephokweni kumkhankaso weKasilaga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Impumelelo yemidlalo yeviki lethumi lathoba munomunye kusigaba seCastle Premier Soccer League ichi iqembu lengezi Platinum Stars lihlezi phezu kwengalane lemiklomelo ngamachumi amathathu lesikhombisa ngemva kokuchaya likwenzele wange nge-4-1 ngesonto. Endaweni yesibili kule qembu leFC Platinum lona lemiklomelo ngamachumi amathathu lanhlanu njalo elinqobele abantu Rovers nge-1 kanyanga ngomgqibelo. Iqembu leFC Platinum lilingene ngemiklomelo leqembu elihlezi endaweni yesithathu eleChicken Inn lona elinqobele Bulawayo City nge-1 kanyanga ngesonto. Umqeqeshi weqembu leChicken Inn uRaman Gumbo utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba sekuyisikhathi sokuba kucace ukuba yini ethatha indawo engalaneni yemiklomelo njengoba imidlalo isingene kungxenye yesibili yesizini.
Isandla lesibili elemidlalo yisikhathi sokuba kubonakale lapho okuwela khona induguru xawuxawu. Ukuthola imiklomelo emithathu sokuyinto eqhathekileyo kakhulu kuloba yiliphi iqembu.
Endaweni yesine kuhlezi iqembu leDynamos lona elinqobele Triangle nge-2-1 njalo lile miklomelo engamashumi amathathu lantathu okulinani eliphethwe liqembu leHawmine lona elibe ngutshikilobhanqa 1-1 lelecholocho. Iqembu leBlack Rhinos lihlezi endaweni yesithupha lile miklomelo engamashumi amathathu lanye okulinani eliphethwe liqembu leIslanders lona elinqobele Japane Mine nge-2-0. Ngaphansi kwengalane iqembu lecholocho yilo elilokhu lijeke amanye amaqembu lile miklomelo yisikhombisa kuthi phezu kwalo kule qembu lebantu Rovers lile miklomelo yithoba munemunye. Endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kule qembu leCapes United lile miklomelo lichumi lane kuthi phezu kwalo kule qembu leWange lile miklomelo lichumi lesikhombisa. Iqembu leCapes United liqhuba nzima selokhu liphelelwe ngumphako womncintiswano wokudinga intshanju zezwekazi lase-Afrika kodwa lona lidlale imidlalo emilutshwane kulamanye amaqembu njengoba lona lile midlalo elichumi lambili. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ingwenya umathini hamba lendo lwane begqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje bathi bona sizokulungisa konke okuhluphayo, yonke into singabambana sizoyilungisa, kutsho ke indolwane.
singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mgabe uqhubeka ephehla ingxabangxoza elizweni la kubandla leZANU PF.
Amathemba esivumelwano sosizo lwemali emabhanga eBotswana asechabalele.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Lo Chris Gande silithiya ku Studio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.